muso ka di ka le miri ka ka sanga na le zuro fa ntamo re wa tsiri ma MP o tsiana ka miri ya TPC e national east province ke ka ke singo ke kutu isu se ba tsanga miri le bana ka kanga vari ma MP TPC o se a tsina ka tsaya ita se ke kutu ni se TPC ka ka zwi bisa pa mi zwo se se ke ke TPC ka tsiva tsanga miri le bi wa ne se jamisa se ku tsara ka vaka ita ka tsiana ni TPC pa vaka rejaina kuyimtsinamile lo TPC isu tino believe in his leadership tinotsira vakuya mika selitsinamile wedu saka isu sema sengani it takare chisungu ma entity ose chekuti asimire chekuti zvimwe zvinhu zvikosi
chii chakasvitsa kuti munge muchitora danho iri nekuti takanzwo chikonzero chakapiwa navachamisa vachibuda vakazvibudira mubato iri pache zvavo
danho iri ndechekuti isu tinotsira vachamisa semutungamiriri wedu saka maridi zvakapiwa navachamisa iva takaongorora tikaona zvakakubvira kuti zvitere mutungamiriri wedu bcause mutungamiriri haana kubuda muTPC nekuda akabuda nezvikonzero zvinobatawo isu sevatungamiriri pati yedu yeTPC yatanga takambiwa nayo tikaona kuti ipati yakahaidikwa
musati matora danho iroro ramakatora rekuti maziviswa kuti mabuda mubato reTPC makagarawo here pasi nevanhu vamunomirira mumatunhu menyu mukasunga chisungo chimwe chete chekuti mubude mubato iri
hongu takagara vadzoka nemi musi yekutanga vakatara vachamisa kuti vasiyana neTPC havasiyani kubuda neTPC takatogara pasi isu semura vanoti kuno takagara pasi neutungamiriri wose makanzirani ose kudinganhu vose vakanga vaitera TPC takagara pasi tikaonesana tikabuda muchisungo ichocho chekuti isusu semuro wanot constitution hatitinini sekuda nechimwe chinonzi TPC kubva kuregalia kubva kumaslogans kubva kune zvose zvinosekuta nechinonzi TPC zvinova zvinoti zvakaitwa nevatungamiriri vari kumaconstituency ese akasiyana ari muno mumanational east